vanhu vavakadoma zvavo handioni pane chakaipa nekuti vakadoma vanhu vanotarisirwa musangano mavo kana nesu vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa kubata basa racho ravanonzi vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona, vakafanana naSadai Mahere, she is an advocate of the High Court, vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuZimbabwe, ingava ikonomi, angava magariro evanhu, munhu anenge ane udzamu. Plus munhu anotarisirwa nevamwe vaanoshanda navo vegenerality yeZimbabwe semunhu anokwanisa kutora nyika kuinda pane imwe stage, because vanhu vechidiki vakaenda kunze kwenyika vane utesho, vanoziva zvavanoita. Tozotarisavo vamwe vakafanana namuzvaro Blakebusiswayo, munhu wechidiki futi aia kuenda national relations asanoruzivo, vakaenda kulondon school of economics, vakaenda kunana University of Minnesota vachidzidza zvakasiyana siyana. Saka ndokuona kuvanoitawo kuti kunanaamerica kunoitwa zvinhu sei, kunanaafrikeri kunoitwa zvinhu sei, vanokwanisawo kubatsira musangano wemgc kuti indezve ndekuti vanopinda mugovernment vane vane experience yekuti zvinokwanisa kuendisa nyika kune rimwe danho. Saka vanhu vavakaitwa navachanyika vana muzvaro Tade Maunga, vana Murini vakaitwa secretary for public service, vanoita zvidzidzo zvepamusoro paunivhesiti of Pretoria mune muJohannesburg JPhD, vakambodzidza kunana Netherlands. Saka vanhu vane maoni vakawanda zvokuti hava maitiro avakaita ndoona kuti maitiro akanaka, ende timu yavo inokwanisa kuti pamucherechedzo kuti ingezvendi yekuti vapinda mugovernment vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kundechimwe chinhano chipamberi.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwe kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC asina kupedza makore ari nhengo, munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvo zvinoitwa kakasiyana siyana, chero mukatarira kuseni, mukatarira kuamerica, mukatarira muno musouth africa kana mukatarira muzani chaiko, vamutiriuyo hatozivisa, havatozivi member of parliament hanoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asezi musangano nenyaya yeupesho nenyaya yezvaanoiudza kusangano, nekuti kuti useze nyika yako haikwanisi kungova iri nyaya yekuti uri loyal to the party wakatanga nomusangano. Unofanira kuva loyal to the party, unofanira kuva wakatanga nomusangano asi unoruzivo, endezve wakadzikama, endezve vanhu vachitarisa kuti unokwanisa kupa chii. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa chakutaa, vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo, nekuti MDC haisati yagovernin powe. Saka vanhu havafani kukarira zvino zvisipo, tangai mabata nzou iyeyo mozoziya mogovana nzou. Hakuna kuchemera nyama yetuwe muri 10,000 munokwanda ri nyama yetuwe. Vari kuunzwa kuti vabatsire kuti musangano wavo usinde, kuti musangano wavo uve alternative kuno musangano unotuka. Musangano achitoka kuvhotera MDC vanotoka kuvhotera MDC sei, yakasiyanei nezvanhu kuti aiwa kunana Mahere, kunana Hutsi, vana Murisi vanomobilisa vari koko. Inga akaisa vanhu vakasiyana siyana wani, vanhu vagara vari mumusangano maveterani, vapfanha vechidiki, vamwe vauya vari kubatsira purasi vagara vanga vari kunze asi vachibatsira democratization yenyika. Saka haizvezvo hazvo hazvina zvazvinoreva zvo, achanga vanotsvaka vamwe vakawanda kuitira kuti vakwanise kuita chirwirangwe nyika isunguruke.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonetsa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti mamp vasiri kana kuti macandlers kuti mungoita high ten offer yeleadership muri munguva yemustruggle panokwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikahwiwa zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwokuti hakuna leader anoita leader for life kana kuti leader anozorambirapo. Saka zvinhu zvakanaka, tozotarira kuti macandlers MDC yatogara yaane macandlers kubva 2000 pavakatanga kukondesa maelections. Kune vanhu vatiwe makandira kubva muna 2000 nevamwe vanotobvawo mamp kubva muna 2000. Saka vaita chikerere kuti pasazvarwa paizonzi president anozoramba katai achiwo maesa saka zvangoitwa zvakafanana kuri vati ngezvekuta ruzivi ngezvevanhu ivo vari kutonga vava havasiwo magutwe nematangwe ezimbabwe haasiwo magutwe nematangwe esirako kune vamwe vari kutozvarwa vezvizvizvi zvekuti after 20 years vane vaita kutonga tarirai vana vakazvarwa muna 2000 vakutoda kuita makanzirazi vakuda kutoita ma MPs vakuda kutolida musangano saka zvari vanoshandisa zvakanaka.